Ini ndino simba mukoma jonga kwa njimire, ndino simba makadiko vatereri. Ngati mshidimbu ndakaenda ku Zimbabwe muna April, ndichienda kuma Road National Champs, angashiti kwa kubulawai msua 15 na msua 16. Asi ini ngati andina kuzokwanisa kuresa ku grupu randaifanirwa kunge nichimanya naro, rinova ndiro rezvirema, kana kuzokwanisa kunge tichiresa resi yakabva yakanzerwa nokuda kutanga tisina maendries akawanda, tichibva ndadzoka ku South Africa. Jiva ndazodzoka futi kuZimbabwe muna June, ndokunga last of last week apa apa ndiri kuZimbabwe kushawasha kuma Zim Mountain Bike National Champs. Ndinotenda zvikuru sei kune veruzhinji vakaitira vakaisa rubatsiro vakazobatsira kuti ndinge ndichikwanisa kubudira kuenda ukoko kunoti zviroto zvandakatarisana nazvo zvinge zvichienderera kumberi. Ndinotenda zvikuru kuna vose vakabatsira ipapo. Ndingati hapana kana kumboita disappointment yerubatsiro watanga ngedichiita through GoFund raising, vanoita zvekuraisa vabatsira vanhu kuraisa mari. Ndingati zvakafamba zvakanaka tikawana rubatsiro ndanga ndichitarisira kuti ndichange ndichitsvagana nayo kuti ndikwanise kubudirira kuenda kumanationals. Ndingati vanhu vakatambanudza ruoko vakabatsira vose, tinotenda zvikuru sei. Murambe makadaro, murambe muine mwoyo mumwe, tirambe tichibatsirana tichienderera mberi mukusimudzirana muzviroto zvatinenge tiinazvo. Ndingati pari zvino kubva ndakumbira kubva muna April pandakakumbira rubatsiro maresi matatu anova ndiwo andaita oromana. Mamwe acho ndingangotanga ndingangonge ndakangamwa zvangu abuda mumusoro. Yekutanga ndiyo yemanationals yandakaenda kubulawayo ndandoita number 10. Sezvo resi yanda ndichifanirwa kuita yezirema yanga yakanzeliwa ndakangozopinda kumatime trials ndovandakaita ndichibva ndadzoka kunoku ndichibva ndauya ndobva ndatanga kuita matrainings again. Then I was happy to be selected kuchova maAfrican champs akaitigwa kuno kuSouth Africa 2023. Tikabuda ndiri panumber 18, tikabva ipapo ndikaenda kunochovha inonzi Joburg to Sea kana kuti Goteborg for 6 days. Tikabuda ndiri panumber 9, tikadzoka zvakare kuZimbabwe kumamountain bike champs, ndikanohwina mamountain bike national champs. Pari zvino ndichitaura ndini ndiri national champion, Zimbabwe national champion 2023-2024. Ndine mufaro mukuru nekukunda kwandakaita kuchishawasha. Zvinova zvanga zviri muurongwa wandanga ndinahwo kubva kwandaita kuresi yandanga ndichimanya Joburg to Sea, inova ndiyo yananga ndichiresa muchirungu vanoiti pre racing training, kutrainera resi isati iri kumberi, isati yaitwa. Ndingati ndo marongere ananga ndakaita urongwa hwangu kubva kuna coach wangu anondikocha ari kuno kuSouth Africa kusvika ndichizoenda kumanationals. Tika ndichinoplana ndichiona rute yacho kuti okay, kana tinge tava kumaifa kuchiita so 1 2 3 svikira nguva dzakwana dzekuti tinge tichimhanya. But hazvina kuinda as a plan semapulanira andaa ndakazviita kubva kuburikidza nguva yekufamba palepi rimwe nerimwe. Zvanga zvadosiyana nekuda kwekuti zvaunoplana mufungwa handizvo zvinozoitika mukumhanya musango, sezvo zvaunenge wakafunga iwewe Mwari handizvo zvaanenge akakufungira. Asi ndine mufaro mukuru nekuda kwehwini iyoyo. Ndichiri kumhanya nechikwata changu chekuno kuSouth Africa, kunova ndiko kwandiri pari zvino. Ndo chikwata chandichiri kumhanya nacho. Asi muchidimbu ndingati dzimwe nguva ndinofanirwa kunge ndichibuda ndichienda kundomhanyira nyika munational team, buda ndichienda kundomhanyira nyika
muchikwata che national team ye Zimbabwe. Iye zvino tine urongwa hwekuenda kuma World Champs unova wandichada zvakare kuzoitsvaga rubatsiro zvakare kubva kuvanhu kuti tikwanise kunge tibudirira kuenda kuScotland UK muna August kuma World Champs kunomirira Zimbabwe.
Tarisiro yangu neramangwana rangu ndingati inini parizvino kunge tichimhanya tiri muno muAfrica zvinova ndizvo zvandiri kugadzirira kuti ndigone kuhwina marese akati wande muno muSouth Africa oro kuZimbabwe oro anywhere kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzedzinenge dziine marese kuitira kuti mapoints nemachances ekuenda kuma World Cups kuma World Champs nekuma Olympic Games ange ari hai ndiwani kwe nchinge ndichireza mapoints akati wande kuitira kuti zviite nyore pakuenda kunze kwenyika mhiri kwemakungwa kunenge tichimhanyira tiri ukoko tichisimudzira mureza wenyika yedu yeZimbabwe zvakare ngati ndo tarisiro yandiinayo. Muchidimbu ndingangoti kune vamwe vari kurarama ne situation yandiri yakafanana neyandii nayo pari zvino. Dzimwe nguva tinokanganiswa nekuda kweunyope kana kuti usimbe hwekusada kuita chinhu nokuti munhu ne achizviti ini nokuti ndakadai but chimiro chaunenge uri handicho chingakutadzisa kuita chimwe chinhu nokuti dzimwe nguva unogona kurega kuchiita but chiri chipo chawakapiwa kubva kuna Mwari kuti dzimwe nguva Mwari ndivo vakaita kuti unge wakadero vachiziva zvavaizviitira kuti okay akadai so asi ndinogona kumupa chipo chakadai so zvinongoda kuti uchishandise nenguva iyoyo kana uchichikubvumira kuti uchishandise usazvitorera pasi ukangofanana nevamwe vanhu vari kurarama vari vakakwana oro vari normal hamuna musiyano mumwe nomumwe ane chipo chake so dzimwe nguva vakawanda nekuda kweunyope tinogona kukanganisa zvipo zvatakapiwa nekuda kwekuzviviga kuti vanhu vasaona kuti ndizvo zvandiri kana ndo chimiro chandii nacho. Ngatibude panze tibude pachena tiwane rubatsiro tiwane kubatsirika tiwane kuenderera mberi tisimudzire zvipo zvedu. Mutarisiro yangu ramangwana rangu inini ndine tarisiro yekuti nenguva kana ichinge yazokwanira kana Mwari vatendera tichinge tichibuda mukuita zvekumhanya nemabhasikoro kunge tiri mumujaho wemabhasikoro ndinge ndiine club inobatsira vanana kuvabvisa muzhira kuvabvisa mumadrugs kuvabvisa mune zvose zvakaipa kuti vange vaine kwavanopedzera nguva vari vachiita zvekuvatrena kumhanya nemabhasikoro kuvagadzira sezvo ndiri mugadziri ndiri muchovhi wavo zvakare ndingati ndoo shuviro yangu iyeyo neuye ndiyo tarisiro yangu zvikuru sei kunyanya kuZimbabwe kumusha kwete kune dzimwe nyika asi zvikuru sei kuZimbabwe.